vamunangagwa vatora mhiko yekutungamirira nyika pamberi pemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava pachiitiko chaitirwa munhandare National Sports Stadium muno muHarare nhasi.
I, Emerson Dambudzo Mnangagwa.
Ini Emerson Dambudzo Mnangagwa ndinepika kuti semutungamiri weZimbabwe ndichavimbika kuZimbabwe uye ndichachengetedza bumiro remitemo pamwe neimwe mitemo yose yeZimbabwe. Ndichasimbaradza zvakanakira nyika ndekudzivirira zvose zvinoda kukanganisa Zimbabwe. Ndichachengetedza kodzero dzevanhu vemuZimbabwe uye ndichaita basa rangu nesimba rose neruzivo rwangu nekugona kwangu kwese. Saka Mwari ngaandibatsire.
Help me God.
Vachiturawo mashoko mushure mekugadzwa kwavaitwa vamunangagwa vatenda veruzhinji nekuvavhotera musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vakati zvesarudzo zvakapfuura yave nguva yekushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika, kuwanisa veruzhinji mabasa, kudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekuedza kupedza dambudziko rokushayikwa kwemari mumabhanga. Vaenderera mberi vachiti hurumende yavo ichashanda zvakasimba kuedza kurwisana neuori mukati kwemakore mashanu ari kutevera. Vachiti vese vachawanikwa vachiita zveuori vachasungwa.
As your president, I pledge to act fairly and impartially without fear or favor. As a president,
semutungamiri wemwe nyika ndinokuvimbisai kuti ndichaita zvinhu mune zvakaenzana uye pasina rusarura, pasina kutya kana kusarura semutungamiri wezvizvarwa zvose zveZimbabwe. Ndiri mutungamiri wenyika anoteerera uye mushandi wevanhu. Avo vachange vari muzvigaro chero pane chipi zvacho chigaro pasi pehurumende yangu vanosungirwa kushandira veruzhinji mukuita basa ravo.
Vamunangagwa vati vatambirawo tsamba yabva kune vaimbo vamutungamiriri wenyika varobert Mugabe yekuvakorokotedza pakugadzwa kwavo, iyo yanzi yavo yaine mwanasikana wavamugabe amai Bona Chikore Mugabe. Mutsamba iyi iyo yaverengwa navamunangagwa vamugabe vati vakundikana kuvepo pachiitiko chanhasi sezvo mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kuSingapore kwavari kurapwa sezvo vachinzi vari kurwara zvichitevera kuramba kuri kuita mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Kukunda kwakaita vamunangagwa munyori anoona nezvemitemo mubato reZANUPF vapo mangwana vati havasi kushushikana nekusauya kwavachamisa nebato ravo pakugadzwa kwaitwa vamunangagwa. Vamangwana vatiwo kunyange MDC Alliance yakakwidza nyaya yekusatambira zvakabuda musarudzo kukomishen inoona nezvekodzero dzevanhu musangano reAfrican Union yeAfrican Commission on People's Rights, hapana chichachinja vachiti Zimbabwe nyika yakazvimirira ine mitemo yayo inofanira kutevedzwa.
Vanofanira kudzidza kutambira zvabva kuvanhu. Vanhu vakavhotera vamunangagwa. Kana vaidiwa navanhu vanenge vana mavhoti akawanda kudarika vamunangagwa, asi vanhu vakavhotera vamunangagwa. Saka Chamisa mwana wedu, toda kumukurumbira kuti azive kuti kana ukapinda musarudzo unogona kuhwina kana kudyiwa. In this case akadyiwa, ngatitambire izvozvo, nyika yedu ienderere mberi. Vakaenda kudenga kuna Mwari kunomuudza izvozvo. Zimbabwe is not a province of South Africa. It's a sovereign state. Ine mitemo yayo inoda kutevedzwa.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vachaomba komisheni ichaongorora nyaya yekupfurwa kwakaitwa vanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu nevanofungidzirwa kuti mauto. Vamwe vevanhu ava vairatidzira asi vamwe vakangobatanidzirwa. Zvichakadai gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vati zvaida kuitwa navachamisa zvokukonzeresa kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ivhure dura remashoko ezvakashandiswa musarudzo kana kuti sevha zvaive kunze kwemitemo. Nokudaro vati vachamisa vanofanira kutambira kukundwa kwavakaitwa navamunangagwa.
Zvavanga vakuda kuita kuti vanovhura sefa hazvisi provided fo nemutemo wavaifanira kunge vachiziva kubva pavakatsvaka nyaya yavo. Saka menokuse vachamisa vaida kuti justice vatore mutemo wavati vaende kunovhura sefa ivo vasina kumbogara vange vaita zvatapiketeni vatatrauza application yavo foni.
Vachamisa vakaudza vatori venhau nezuro kuti vane umbo hwekuti vakabirirwa musarudzo uye vanoti ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Takabuda msarudzi nezvekuti takahwina sarudzi. Ende tinotenda vagari vemuZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe nekuvhota zvakanaka zvakadai. Tine urombo zvikuru nekuti kuvhota kwavakaita kwakazowanda kwakumbunyikidzwa kana kubirwa. Ndosaka muchiona takaita mangange kana kuti gakao na vakataura nyaya dzesarudzo mai Chigumba nevakataura nyaya dzesarudzo yekudare guru rezvebumbiro remutemo Constitutional Court. Tinopokana nazvo pakuti isu chero tichiremekedza dare asi tinotadza kuwirirana nezvakabuda mudare. Ikodzero dzedu sevagari, ikodzero dzedu sevatungamiriri vebato rakavhoterwa rinofanira kunge riri hurumende kuti taure mashoko akadai kuti hongu dare rinoremekedzwa asi hatiwirirani kana kuti tinopokana nezvakabuda imomo. Nyaya yekuti vanhu vakavhotera papi haishandurwe nedare inobva kudare revanhu, dare reruzhinji. Dare iroro takahwina, dare iroro vanhu vakataura kuti anofanira kunge achitungamira ndiye, zvido zvavo ndezvipi. Ndo zvatinoona zviri zvido zvakakandwa panze kana kuti zvakaitwa musengabere. Hatichaoni zvido izvozvo zvakuremekedzwa mumatare. Ndosaka tataenda kumatare.
Pakugadzwa kwavamunangagwa nhasi panga paine vatungamiriri vedzimwe nyika vanosanganisira vaPaul Kagame vekuRwanda, vanore zvakare mutungamiriri wesangano reAfrican Union, mutungamiriri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, mutungamiriri weDRC vaJoseph Kabila, mutungamiriri weZambia vaEdgar Lungu, mutungamiriri wehurumende yeLesotho vaThomas Tavane, mutungamiriri weBotswana vaMokwesi Masisi nevamwe vamiriri vedzimwe nyika dzokumavirira. Vaimbova mutungamiriri weBotswana vaIan Khama havana kuuya panga pachigadzwa vamunangagwa kunyange hazvo vakange vakakokwa. Kunyange hazvo vachamisa vasina kuya paugadzwa kwavamunangagwa, mutungamiriri werimwe boka reMGCT Muzvare Tokozani Kupe neutungamiriri webato ravo vanga varipowo pachiitiko ichi. Mumwe anga aripowo ndiva James Marigadzi, avo vaiva nhengo yeMGCT yavachamisa yaimirira mabhuku muparamende sarudzo dzemusi wa30 chikunguru dzisati dzaitwa. Kugadzwa kwaitwa vamunangagwa nhasi semutungamiriri wenyika kunoreva kuti ndivo vave mutungamiriri wenyika wechipiri akasarudzwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.